ichokwadi chikwereti chiripo but nechavelezi haisi kuita mari. Mari inotambirwa navashandi ndobva pabasa ravanoita. Kana pasina basa ravanoita hapana mari inouya. Nokuti inokupa kunani navara basa.
Tanzwawo kuti cabinet yakapawo go ahead yekuti iyo National Railways itsvakewo vekubatana nawo kana mainvestor. Munofunga here kuti zvingarerutsa dambudziko?
Chiripo ndechekuti ndozvatiri kutotraya kuita. Iyo National Railways pari zvino inotova overemployed. Basa haina, vese vaipa basa havachina basa ravanoipa. Vese veshuga havachatakuri shuga vongotaura dzimwe nguva shoma shoma. Vana ZPC havana basa ravanovapa. Vamarasha havana basa ravari kuvapa. Saka chiripo ndechekuti pari zvino tiri kutoronga kuti National Railways of Zimbabwe tiitsvagire vangada kuuya kuzoita kuti imuke igokwanisa kuti iattracte vangakwanisa kuipa basa. Nokuti haina malocomotives akakwana, haina mawagons akakwana. Mushandi wega wokuNRZ unoziva izvozvo kuti munhu akomplaina achiti handisi kupiwa mari hurumende iite zvainoita. Hurumende vanhu, kana ivo vasina mari yavanoshanda, hakuna mari inowanikwa nehurumende inobva pamwe kunze kwekubva mune vanhu. Ndiri kutsvaga pari zvino tibatsirana nebhodhi racho kutsvaga wokutipatina wokubata nesu kuti timutse National Railways of Zimbabwe nokuigona kuyiwa kutsvagira mawagons namalocomotives kuda tingakwanisa kuti tichebasa iroro. Pari zvino chiri kutinetsa ndechokuti kuipa kwakaita mabhuku acho hamungati books of account ndo ari kutikonzeresa kuti zvitiremere kuwana vanokwanisa kuti vatibatsire kuti vaite partnership nesu.
Ivo vashandi Dr. Gumbo vari kutyawo zvakare kuti dzimwe nguva pamunoita partnership kana kuwana vekubatana navo vanopedzisira dzimwe nguva vakurasikirwa nemabasa. Mungava pachivimbiso here chekuti hapana anozorasikirwa nemabasa?
Aiwa, handigoni kuva pachivimbiso ichocho. Takatotsvaga forensic audit. Kana vanhu vari pabasa vanofanira kuva nebasa ravanoita, kana vasina vanofanira kubva. Haisiri mhosva iyoyo, zvinoitwa nebasa rose hazviiti neNational Railways of Zimbabwe yega.